Zvara nhasi muHarare manga muine musangano wevamiriri vekodzero dzevanhu vari kunzi mahashtag movements kana social movements mazuva ano, macivic organizations vanomirira magariro evanhu mukati memuno muZimbabwe nevanhu vemachechi. Mutopic yemeeting yataita nhasi inge iri imagining politics, social and economic development in Zimbabwe, yanga ichihostwa necrisis coalition.
Zvii zvabuda pamusangano uyu zvamungati imi zvingabatsire nyika mune ramangwana?
Kwabudawo zvinhu zvakawanda kunyanyanyanya kumachechi. Machechi anga ari kutaura achiti vanhu vari kumachechi vanofunga kuti zvematongerwo enyika hazvinei navo, asi iyo itoriwo kodzero yevanhu vechechi kuti vabude pacheno vachitaura kuti tinofanirwa kurarama muZimbabwe yakasununguka, tinofanirwa kurarama muZimbabwe inowanikwa zvese isina udzvanyiriri. Vakakomekedza zvakare kuti kana ivo munguva dzebhaibheri vanhu vaibuda kunze, maprofita vachinomiririra vanhu kuti vasadzvanyirirwe mukati menzvimbo dzavaigara. KumaCSO zvakare kwabuda nyaya yekuti vari kumacivic society nevasocial movement tofanira kuti tishande pamwe chete kuti tigone kunobvisa hurumende iri kutidzvanyirira, kuti tigone zvakare kumirira kodzero dzedu kuti dzikwanise kuonekwa muno muZimbabwe. Ndoma issues andingati ndoanga ari kutaura zvara nhasi kuti ngatikwanisei kushanda pamwe chete vemachechi, civic organization, masocial movement, tiwane patinosangana pakati tichirwira chinhu chimwe chete, kwete kutarisa kuti chinhu chiri kuitwa kana kuti idemonstration kana kuti mameeting ekuengeja iyo hurumende iri kutidzvanyirirai zviri kuitwa nani, asi tikwanisa kushanda pamwe chete tichiuya nemaideas ekuti tingagadzirisa sei nyika yedu iri kumawere, nyika yedu isina mabasa. Ndozvinhu zvatanga tiri kukurukura zvara nhasi kuti tingagadzirisa sei nyika yedu kuti iyo nyika ichagarikawo mune zvakanaka muine matongerwo akanyakawo, nekuti maelections nda2018 achafamba sei, uye kuti vanhu vachakwanisa here kuti vagorejistwa kuti vavhote, nekuti nguva yaenda.